Vane Zimbabwe vari kuratidzira vachitoropodza zviri kuitika kuZimbabwe, kunyanya kuchikorwa kwekodzero dzevanhu. Tinoona kuti nguva pfupi Zimbabwe yakaita maelections akaitwa kuti nesadding, akanzi shame election, patikaona vanhu vachitadziswa kuvhota, vamwe vachizosungwa after maelections. Saka zvinhu zvakadai soo nezvimwe ndozviri kuratidzira vana veZimbabwe vachiti aiwa, vatungamiri vedzimwe nyika vafa kuzviona ende vataurira Munangagwa kuti vafa kuzvimisa izvozvo.
Zvinobatsira chii kuti munge muchiratidzira vaMunangagwa vakatotaura kare kuUnited Nations uku?
Kuratidzira uku kwagara tichingoratidzira gore negore. VaMunangagwa kuvapo nekusavapo handione senge zvingava zvinhu zvakakosha sere, because izvi zvati kuratidzira ndezvekuti dzimwe nyika kana kuti vamwe vatungamiri venyika neo veUnited Nations vaona kuti aiwa, vane veZimbabwe vari kuchema ende vari kutoropodza iwa Munangagwa vacho. Tinoziva kuti panguva pfupi yanga vari kunoku vakaenda vakanomira pamberi peUnited Nations vachinyepera vanhu vachiti kuZimbabwe kune kodzero ende vari kuchengetedza kodzero, ende uyezve maelections anga ari free and fair. Zvinova izvozvo kuti nango vabva havo vanhu veZimbabwe vari kuti aiwa, ivo vatungamiri venyika nevatungamiri veUnited Nations varipo, ona ivo zvati kuchema nazvo.
Mataura emi kuti akakekutanga kunge vana veZimbabwe vachiratidzira kuunga kana kuti kumusangano weUnited Nations uyu, pane zvazviri kubatsira here kana akasiri kekutanga? Pane zviri kushanduka here mushure mekunge vana veZimbabwe varatidzira?
Ya, kushanduka zviripo, nekuti tikuona vamwe vatungamiri dzimwe nyika vachiona kuti aiwa, vana veZimbabwe vari kunyanya kuchema stereki. Tinoona kuti SADC iyo yakatozotaurawo zvekare panguva pfupi iyoyo ichitaura kuti aiwa, maelections emuZimbabwe angasinomira zvakanaka. Izvo zvatinoona kuti zvinova zvinhu zvakakonzereswa nekuratidzira kuri kuita vane veZimbabwe mune dzimbo nyika dzakasiyana-siyana, kusanganisira ipapo paUnited Nations ipapo. Saka tinoona senge kuratidzira ikokoko kunoita kuti at least vaMunangagwa vazvione kuti aiwa, nango avo vachifamba vachinyepera vanhu kuti zvinhu zvakanaka kuZimbabwe, ivo vana vacho vari kugara munyika dzakaita seAmerica nedzimwe nyika vari kuchema ende vari kutoropodza hurumende, ende varoda kuti ivo vaMunangagwa nehurumende yavo vakoshese kodzero dzevanhu.